Vaimbo vemuchungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevachema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuChisumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeADA. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende yava Emerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa 28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti resamayu newamambo kumhangura nemugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu rematonaland west amai Mary Moliswa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakati kurei huya urime wauya kuzorima hapana panyorwa pasi chinhu. Iwe wauya wandoisa mapivot ako waita zvakati waimprove farm yemunhu kampa kuharvester munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandanchifungira. Already patone friction. Tiri kuencourage kuti kana tafunga kuita majoint venture partnerships ngaaitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vaKindness Paradza Muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Marvelous Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko redu isu vanhu vatema ndoda kuzvitaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from some of you farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hwehurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Saka hapana kuyamurwa. It's after 5 years you take over the equipment. What's wrong with that?
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu gumi kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.